Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvekare manheru anhasi, uri musi wechina mbudzi 8, 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kushow vanhu vada kuziva nekuti kune vanhu vari kutengesa mari US harisi kuwanikwa, rinongowanikwa mustreet chete. Saka ndinoda kuti ndinzwisise kuti indaba varuramba vachiti bond is one to one. Ini maonero angu nezvandinoona kushow ndezvekuti vanhu mari havasi kuiwana. Chero bond inoti iri kutaurwa navamangunjika haisi kuwanikwa. Saka kwandiri vamangunjika vari kuita kunge vasi kunyatsohwisisa kuti zvino vachaita sei paekonomi.
Nyaya yemabond notes yochiri dzapa musangano wekuzeya budget regore rinouya. Vairairidzi vekumaruwa vanotanga kuramwa mabasa kwemazuva maviri kwatanga nhasi.
Nyaya yemugwagwa uyo inopisa hasha dzakashata. Mugwagwa uyu wani kunotipedzirwe tudharashikirwa ngevakawanda. Hama neshamwari dzapera mumugwagwa mubato bhanza rapedza mabasa.
Studio 7 inoenda kwa kuchecheche kuchipinge uko inoudzwa matambudziko akatarisana nevagari veko. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyaya yekushandiswa kwemabond notes munyika yatsviriridza pamusangano wekuzeya bhajeti renyika regore rinouya. Uri kuitirwa muBulawayo. Dzimwe nhengo dzeparamende dzichiti kushandiswa kwemari iyi kunofanirwa kumiswa zvachose nekukasika. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Governor we Reserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya vabvunzurudzwa pamusoro pemabond notes. Dzimwe nhengo dzeparamende dzichiti hadzisi kufara kuti munyika murambe muchishandiswa mari iyi sezvo iri iyo iri kuwedzera matambudziko ari kuitika munyika. Nhengo dzeparamende dzaratidza kusafara kwadzo nekuita ruzha apo vamangudya vange vachitaura pamusangano wekuzeya budget regore rinouya, izvo zvaita kuti mutauriri weNational Assembly vaJacob Mdenda vapindire vachikumbira vadare ava kuti vape vamangudya mukana wekutaura. Nhengo yedare reSenate amai Lillian Timvios vati veruzhinji vari kushushikana pakuti ndeipi mari chayo iri kushandiswa munyika, vachitiwo zviri pachena kuti mabond notes haazi kubatsira.
Kushoko vanhu vada kuziva nekuti kune vanhu vari kutengesa mari US harisi kuwanikwa, rinongowanikwa mustreet chete. Saka ndinoda kuti ndinzwisise kuti indaba varuramba vachiti bond is one to one. Ini maonero angu nezvandinoona kushoko ndezvekuti vanhu mari havasi kuiwana. Chero bond inoti iri kutaurwa navamangunjika haisi kuwanikwa. Saka kwandiri vamangunjika vari kuita kunge vasi kunyatsohwisisa kuti zvino vachaita sei paekonomi kuti igadzirike.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemari vaFelix Mona vaudza Studio 7 kuti zvimwe zvakabuda mutsvakurudzo yavakaita muvanhu pamusoro pezvavanoda kuti zvigadziriswe mubhajeti yegore rinouya inyaya yekuti vanhu vanoda kuti mabond notes abviswe koshandiswa mari yekunze imwe chete inove marand ekuSouth Africa kana kuti madhora ekuAmerica.
Bond ratiri kushandisa maringe neUnited States dollar raakutengeswa paparallel market. Saka vanhu vari kunyunyuta zvikuru kuti mari yedu dai yaitawo chiremerera. Mabond atinawo haachashanda. Ndozvataiwana mutsvakurudzo kufamba kwatakaita maprovinsi edu ari gumi munyika yedu yeZimbabwe.
Asi vamangudya avo vakambotaura kuti vaizosiya basa kana mabond notes atadza kushanda zvakanaka, varamba kuti matambudziko ezveupfumi munyika ari kukonzerwa nemabond notes aya. pati nyaya kuti hurumende iri kushandisa mari yakawanda kupfuura yainowana kana kuti budget deficit muchirungu ndicho chinhu chikuru chiri kuitisa kuti upfumi husagadzikana.
Tushansa mara ka wanda mu government kukunde mari tinayo, we are living beyond our means. Saka takashansa mara ka wanda mare yoyo inotipe problem kuti tongata kuimporta zvinhu nemari atapwa iyoyo. Ndo the root cause. We talked about the medium of exchange kutorashika kwa Zimbabwe.
Kurukota rezvemari Professor Mtuli Ngube vabvuma ku Studio 7 kuti kushandisa mari zvisina mwero kwehurumende idambudziko guru uye vari kuita zvose zvavanogona kugadzirisa nyaya iyi.
Expenditure ye government yakakwira ihombe. What will do pa budget tichaidzikisa tichai reduce. Kuridusa kwacho will involve several things chaita zvimwe zvakawanda se kuridusa wage bill ye hurumende nenyaya yema vehicles yezvimo.
Professor Ngube vazivisawo musangano uyu kuti mubhajeti regore rinouya serimwe rematanho ekuedza kurerutsira veruzhinji hurumende ichatora danho rekubvisa mitero pasanitary ware. Imwe nhengo yeparamende pasi pechikamu cheproportional representation amai Priscilla Misaira Wemushonga vati vafara zvikuru nedanho iri.
Rukufara chaizvo tinofanira kubvisa inonzi pachirungu value added tax tobvisa inonzi duty. Kana taita izvi zvinoreva kuti mutengo pane avada kunotenga unenge wadzikira unenge uri pasi.
Vachivhura musangano uyu zviri pamutemo vamudenda vati vamiriri veparamende vanofanirwa kushanda pamwe chete nehurumende mukubuda nebhajeti rinoita kuti upenyu hweveruzhinji rwuve nani. Vamudenda vakurudzirawo kuti hurumende isiyane netsika yekunonoka kuita zvinhu zvainofanirwa kuita vachiti kuita kwakadaro kunodzorera nyika kumashure. Musangano wekuziya urongwa hwekushandiswa kwemari yehurumende hwegore rinouya uri kupindwawo nemamwe makurukota ehurumende akasiyana-siyana uye unopera nemusi wemugovera. Ndakamirira Studio 7 Mulawayo ndini Taurai Shava.
Sangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro dzinosvika zvikamu makumi masere nezvishanu kubva muzana dzateerera kurudziro yaro yekuti dzikande mapadza pasi nhasi namangwana senzira yekuratidza kunyunyuta kwadzo nemabatirwo adzinoti dziri kuitwa nehurumende. Mutungamiri wesangano iri vaObert Masaraure vanoti zvinyunyuto zvikuru zviri kususukidzwa nevarairidzi ndezvemari yemihoro iyo isisavakwanire. Vanotiwo vanofara nevemamwe masangano evashandi vehurumende ava parutsigiro mukuratidzira kwavo uku uye vanotarisira kuti mangwana varairidzi vakawanda vachabatana navo muzuva rechipiri rekuramwa mabasa iri. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navamasaraure pamusoro penyaya iyi.
Wafamba chaizvo kudarika patakatangira tikaona nhasi vanhu vanokwana kuita 85% vemamemba zvedu varega kuenda kumabasa. Vachiratidza kunyunyuta nekusabhadha kwamari kwavari kuitwa vachitambiriswa mari isingakwani. Tikutarisira kuti mangwana patinotanga zuva vanhu vazhinji vacharegera kuenda kubasa. Tinofara zvakanyanya nevamwe vasiri vamamemba zvedu vanga vajoina dambu mberi kwatiri kusvika uku tiri kuona tichizotsutsana pakaomara.
Zvii zvamuri kunyunyuta nazvo zvaita kuti muronge kuramwa mabasa kwemazuva maviri?
Mari yatiri kutambira haina chaichatenga. Mishonga yekuzvipatara yakutengeswa nemaUnited States dollars. Mafizi evana kune zvimwe zvikoro aakuidzwa. Hapana chati takwanisa kuwana. Mari yedu yairodwa neover 300% kuti mhuri chaidzo dzidye hadzitakwanise kudya. Saka isusu chikumbiro chedu chikuru chatiri kunoita nehurumende yoramba yakaisa zvitanda munzeve ndechekuti ngavatipewo mari inoenderana nemitengo yavo azvizve zvinhu. Kuvarerutsira kwataita kuti vasanetsekane nekukalkulata ndokungovati ngavatipari maUnited States dollars. Sekuirana kwatakaita muna 2012 pakanegoshetwa masalari edu. Masalari edu haana kumbonegoshetwa ari emabond notes, haana kumbonegoshetwa ari emaratidzes, akanegoshetwa ari emaUnited States dollars.
Saka hurumende iri kutambira sei danho renyuramatora rekuramwa basa iri? Tichiona kuti pamakazviita svondo rapera maimbochema kuti dzimwe nhengo dzenyu dziri kushungurudzwa.
izvezvi tinoona kuti pane kuvhundutsirana kwaitwa kune nzvimbo dzakawanda vanhu vanga vachizvidzirwa kuti vachadzinga mabasa asi tiri kuramba tichivasimbisa kuti hakuna munhu achazodzinga mabasa nekuti zvatiri kuita zviri pamutemo takazivisa hurumende nguva iripo sotaziva kushungurudzwa kuri kuitwa vamwe kusanganisira vaitwa pamupapa kuna asi vapaza pamwe impavha pamwe hadhisi asi vatora zvimwe zvinhu zvinoenderana nezvinhu zveunion vakatorawo zvinhu zvaviri mumotokari zvakawanda zvekuti maonero atangoita tangofunga kuti kana dzisiri mbavha vanogona kunge vari vanhu vanotoriwo vestate vanongoda kuti tidzokere kumashure pabasa ratiri kuita asi tiramba tichienderera mberi.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunhare kuwedza naJonga Kandemiri westudio 7. Zvichakadaro, rimwewo sangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinotiwo nhengo dzaro dzapiwa mvumo yekupinda mumigwagwa muHarare mangwana dzichiratidzirawo nemabatirwa dzinoti dziri kuitwa nehurumende. Asi sangano iri rabhadhariswa nemapurisa madhora mazana mana nemakumi mashanu semari yekuti vakwanise kuchengetedzwa nemapurisa vachifora. Munyori wesangano iri vaRaymond Majongwe vanoti nhengo dzavo dzichanosiya magwaro enyunyuto kuPremier Service Medical Aid Society, kubazi rezvevashandi nemamwe mapazi ehurumende. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi Jonga Kandemiri abata vamajongwe kuti tinzwe zvizhinji.
Chokwadi chakaita musangano muviri nemapurisa ekuroad ekutraffic pamwe chete nekupolice intelligence acho ekuti tikapuwa mhinduro yedu yekuti machienderere mberi tikakwanisa zvakaipuwa tanga yekuti tibhadhare mapurisa epolice escort. Saka mapurisa yati abhadhara nhasi, saka machi yedu iri kuenderera mberi mangwana tichanga paafrica unit square toenda kwachrismas, toenda kuministry of finance tosiya tsamba, toenda kuministry of labour tosiya imwe tsamba zvakare.
Tainzwa kunga mapurisa aikurambidzai kufora neuwandu hwenyu, zvii zvamakazowirirana?
Chiripo ndechekuti takavaudza kuti kumacha takawanda hechi hapana nyaya. Ivo vanga vari vari kuti hamudzopindi nese mubuilding muri 200 kana 300 kukonzera noizi mubuilding. Saka takati aiwa tinoenda kana 3200 tasvikao 3200 kudaro. Ndikatovati hatitomboridzi vanhu tiedi, kunonga kupinda vanhu vatatu venorosiya tsamba. Saka tangoti kwatinoenda kwacho ivoko vanhu vanokwira mubuilding vanogona kunga vatori 5 6 vosiya tsamba vodzika toenda pane chibuilding, kuenda kuti vamwe 5 vodzika toenda paneni kuenda 5 kuti vopedza pedzuka todzingira kudzimba dzedu. Tasenda meseji yedu
tiri kuonawo sangano reApex Council riri kuti harinaiwo nechekuita neurongwa hwekuratidzira kwamuri kuita uku, zvakamira sei?
Tanga tisina kumbovati vane chekuita nazvo. Kana pamakanzwa tichitaura kuti tiri kuratidzira, makambotinzwawo tichitaura mazita avo vanhu ivavo. Isu tiri kuti we represent the workers, tiri kuda kunegoshetawo negovernment. Asi tinoda kuti mitemo yakagadzirwa yeudzvanyiriri yekolective bargaining yekuti tinoda kuita mubatanidzwa wokukumbira nhaurirano yekuti tinogadzirisa sei machallenges atinawo. Kubva patorwa leadership yeapex nevanhu ivavavo, nyaya dzakanga tatanga zvakanaka sehousing dzemananaaizengezi dzese dzakangofa. Icha nemumwe murayiridzi ari kutyole chokujama kuti kuzasi kujochuloko hapana chaari kuwana nepamvera pekuti utungamiri hwacho hausi kukwanisa kunyatsoatikuleta zvekudiwa nevashani. Dai apex council yambotisiya taita zvatiri kuita, ivo vaitewo zvavo zvavari kuita.
Avo vanga vari munyori wesangano reptuz vaRaymond Majongwe vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7. Vagari vekuchecheche kuchipinge vanoti kusagadzirwa kwemugwagwa unobva kutanganda uchienda kuchiredzi kwave kukonzera njodzi dzakawanda pamwe nezvirwere sezvo kuchigara kuine guruva rinokonzerwa nemarori mazuva ose. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wanga wakarongwa neStudio 7 neMedia Center, vagari vepacheche cheGrowth Point vanoti mugwagwa uyu waparara uye une dambudziko. Rakatanga apo hurumende yakati marori anotakura zvinhu zvinorema matani anodarika makumi mashanu kana kudarika haachabvumidzwa kudarika paBechnaf Bridge. Vati marori ese anobva kusouth africa achienda kwamutare nemozambique ave kushandisa mugwagwa uyo usisina tara. Vati kambani yegreen fuels iyo ine chigayo chemagetsi munzvimbo iyi ndiyo imwe iri kuwedzera kuparadza mugwagwa uyu nemarori ayo anotakura nzimbe nezvimwe munzvimbo iyi mazuva ose. Mumwe mugari wemunzvimbo iyi amai Clemens Dube vati vazhinji munzvimbo iyi vave kurwara neguruva rinosimudzwa nemagonyeti mumugwagwa uyu.
Nyaya yemugwagwa uyu inopise hasha dzakashata. Mugwagwa uyu wani kunoti pezvirwe tu tarashikirwa ngevakawanda hama neshamwari dzapera mumugwagwa mupato bhanza rapedze hama dzedu.
Muzvina bhizimisi vaPatrick Makonzo avo vanotenga zvinhu zvavo kwaMutare nekuChiredzi vati vanogara vachisangana nenjodzi mugwagwa uyu nekuda kwekuti hauna tara.
Matraki abhiri anofamba eGreenfield anosimudza dhasti rinoda kuma 10 minutes kuti risete dekwaise kuzoona mberi. Upenyu hwarasika murodhi hunopfuura 10 nekuda kwematsaona ari kuita nekuda kwerudziro. Matsaona anopfuura kukuvara kwevanhu vasingashaika havo vanopfuura 50. Izvi ndiri kutaura ndichiti marecorded accidents asingarekodhiwo hatikwanisi kuva nemafiga iwaya.
Vamakonzo vatiwo hurumende haina hanya nekugadzirisa mugwagwa uyu uye vanoona sekuti kambani yeGreen Fuels iyo ine magonyeti anofamba mumugwagwa uyu inofanirawo kugadzirisa mugwagwa uyu. Vamwewo vataura pamusangano uyu vatiwo vanoona sekuti kambani yeGreen Fuels inofanira kugadzirisa mugwagwa uyu sezvinoita mamwe makambani akaita seTonga Tulets iyo inogadzira mugwagwa munzvimbo dzainoshandira dzakaita seHippo Valley neTriangle. Kanzura wenzvimbo iyi amai Wishisa ama VMDC Alliance vati kunyange hazvo kanzuru ichiedza kugadzirisa mugwagwa uyu makambani akaita seGreen Fuels anofanira kubatsira kugadzirisa mugwagwa uyu.
Ndakamirira kanzuru ndiri kanzera kudai ndinotoshayiwa kuti ndotangira papi nenyaya yehurumende yacho nekuti inongotsika-tsika. Kune inonzi Green Fuel kunoku iri muchisumbazheri wa 2016 iri kutoita mari yakawanda zvakanyanya yasinishandisa rodhi iroro asi zvairi kubatsira tisi kuzvionawo. Iye ndiye yakatoya kuzobhenefita munomo area medu. Isi tichitoona ichisvika ine varungu iri kambani huru huru kudaro takatofunga kuti mugwagwa wedu izvozvizvi wakushinaka manje.
Mukuru wesangano replatform for youth development vaClarice Maduku vati kubvira pakutanga kwegore rino paita tsaona dzinodarika makumi manomwe uye pafa vanhu vanodarika gumi nekuda kwekusamira zvakanaka kwemugwagwa uyu.
Vatungamiriri vatinavo makanzuro kana maMP vanobva kuvanhu saka vanopihwa zvichemo zvekuendesa mberi kuparliamendi. Kana vachinge vatadza kuparliamendi vanhu vanotaura vega vanosimuka vega. Isi toti inzwi iroro rozivikanwa ndozvoita kuti kana zvisina kunge zvazoitika tinenge tine marekodzi ekuti musi wakati takataura tiri pamwe chete kuti toda kuti rodhi rigadzirwe.
Vamadhuku vati mumiriri wechipinge South vaEnoch Porusingazi vainge vavavimbisa kuti mugwagwa uyu unenge wagadzirwa kusvika panguva ino asi izvi hazvisati zvaitika. Hatina kukwanisa kubata vaPorusingazi pamwe neveGreen Fuels kuti tinzwe mativi avo. Musangano uyu ndewekutanga waitwa kumaruwa neStudio 7 yakabatana neMedia Center. Ndakamirira Studio 7 pacheche kuChipinge South ndini Godwin Mangudya.
Kumakuwerere mwedzi uno wambudzi 2018 munepfenyuro yeVOA yakabatana neveMedia Center ichange ichitungamirira hurukuro pamusoro pemamiriro ezvinhu muZimbabwe. Madzinodiwa muri kukokwa kuhurukuro idzi dzichaitirwa munzvimbo dzinotevera: Chipinge musi wechina 8 mbudzi, Mutoko musi wa 15 mbudzi, Harare musi wa 21 mbudzi, Gwanda musi wa 26 mbudzi, Lupane musi wa 28 mbudzi, Toguma neBulawayo musi wa 30 mbudzi. Sanganai neni Praxedes Jeremiah mune dzimwe dzenzvimbo idzi.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. VaMatthew Whitaker avo vakadomwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump kuti vafanobata chigaro chemuchuchisi wenyika. Munhu agara achitsigirana nemashoko avaTrump ekushora urongwa hwekuferefeta kana Russia yakapindira musarudzo dzemuAmerica muna 2016. VaWhitaker avo vane makore makumi mana nemapfumbamwe vakatanga basa mubazi rezvemitemo gore rapera. Vari mukuru wevashandi mubazi iri. Vakuru vemuCalifornia vanoti vakwanisa kuziva munhu akapfuura vanhu gumi nevaviri vakafa nezuro kuchamhembe kwedunhu iri. Mapurisa anoti munhu uyu ndi Ian Long, uyo ane makore makumi maviri nemasere. Vanhu vakapfurwa nezuro Maneru vaive mubhawa reBorderline Bar and Grill muguta reThousand Oaks vachizvitambira zvavo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatara tsaona yanezuro sedambudziko guru rakawirwa nenyika kana kuti national disaster. Izvi zvinotevera kufa kwevanhu vanodarika makumi mana nevanomwe vakashaya mutsaona nezuro mushure mekunge mabhazi maviri anoti reSmart Express nereBolt Cutter abonderana pedyo nekwaRusape. Mabhazi aya ainge achangodarika patollgate remunzvimbo iyi. Studio 7 yabata mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, kuti tinzwe kana paine vamwe vanhu vafa, asi vati titaure nemukuru wavo amai Charity Charamba, avo vatatadza kubata. Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mupfumira nevamwe vakuru muhurumende vari muLondon kuEngland kwavapinda musangano wezuva rimwe chete weInvestment Forum waitirwa paLondon Hilton Canary Wharf iri muCentral London. Musangano uyu wakarongwa neZimbabwe Investment and Development Agency, iyo yakaburitsa gwaro nezuro ichiti chinangwa chemusangano uyu change chiri chekushambadza Zimbabwe nemikana iri munyika. Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vashoropodza danho rehurumende murwendo urwu vachiti dai hurumende yambomisa nzendo dzakawanda yogadzirisa nyaya dzeupfumi munyika. Hatina kukwanisa kubata amai Mupfumira kuti tinzwe divi ravo, asi tabata sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekushanyirwa kwenyika amai Konsilia Chinanzva Vana kuti tinzwe zvizhinji.
Kuenda kunze kunenge kuri kuedzawo kuenda kunoshambadza nyika, kuenda kunotaurirana nevamwe kuti vaonerewo maonero ekuti tinogona kuita ushamwari hunopa business munyika. Asi pari zvino hatidedi kunyeberana upenyu hwetourism muZimbabwe wakati womei, nokuti sezvamunongoona even ndege chaidzo dzava nedambudziko rekuti dzive dzine nzira dzokupinda nadzo muZimbabwe pamusana pezvikwereti nezvimwe zvatiremera munyika. Asi hatiregere kuenda kunoshambadza, kuendawo kunokumbirawo kune vamwe kuti ngatibatsiranei pakuti basa iri rifambe zvakanaka.
Ruzhinji ruri kuchema nenzara nenhamo munyika kuti zvinhu zvakaoma. Hazviiti rerukiri here senyika kuti kuendewo kana munhu mumwe chete kana vashoma pane kufamba vanhu vakawanda kudaro?
Ya, iro idama chairo chokwadi nokuti zvinhu zviri kurema. Zvamunoona zvatambotaura kuti muno munyika hatina yedu ndege chaiyo inosvika kunyange kunyika dzevamwe kure ikoko. Saka zvinenge zvichitoreva kuti kufamba nezvevamwe zvinenge zvichibhadharwa. Hongu kunotsvaga bhizinesi kunenge kwakanaka, asi kukaendwawo vashoma ndone mutoona kuti nyange isu sekomiti yenyu yeparliament hatina kunge takokwawo parwendo irworwo.
Mumafambisirwe anoitwa nyaya dzetourism muZimbabwe, imimi sekomiti inoona nezvetourism iyi, ruoko rwenyu runenge rwuri papi?
Isu tinenge tichifanira kuona kuti kudyidzana kwedu nevashanyi kufambe zvakanaka, nokuti tourism ibanhiko rinotounza mari yakanaka chaizvo munyika. Asi tozotarisa manje kumitemo yedu yenyika, kunyanya kana takatarisana nemiripo mataxis edu anoti kwirei kupfuura evamwe. Saizvozvo pane kuchema kuripo kwokuti kunyange neministri yedu inoti vaenzi vanouya vanobhadhariswa tax yemakandinzwani yekungosvika munyika yavanoita arrival tax yanga iri pa15%, zvisingaitwe dzimwe nguva nedzimwe nyika.
Avo vanga vari sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekushanyirwa kwenyika amai Konsilia Chinanzva Vana vachitaura parunhare vari kuHarare neStudio 7. Masangano emuAmerica akaongorora sarudzo muZimbabwe anoti International Republican Institute neNational Democratic Institute azeya ongororo yakaitwa pamwe nekurudziro yesangano reZimbabwe International Election Observation Mission. Mutori wedu wenhau Blessing Zulu apinda mumusangano uyu. Blessing, musangano uyu wafamba sei?
Hello, Ivan.
Musangano wafamba sei wamapinda uyu?
Musangano wafamba zvakanaka chose, uye uchangobva mukupera, kwataurwa iko nevanhu vakati vanosanganisira iwo ambassador Johnny Carson, vanosanganisirawo amai Elizabeth Lewis, vanoshanda nesangano reInternational Republican Institute, uyewo pataurawo vanonzi Valerie Gaba, vakatungamirawo ivo vaienda kunoongorora sarudzo dzekuZimbabwe, nevamwe vakaitawo samai Jessica Keegan. Vanga vari musangano irori rekaenda kunoongorora sarudzo muZimbabwe.
Pane zvitsva here zvataurwa pamusoro peZimbabwe? Pane zvimwe zvatagara tichingonzwa izvi?
Vataura zvinhu zvakawanda zvavativo zvinofanira kuti zvinge zvichiitwa kuti Zimbabwe iite sarudzo dzisingazoite mutauro. Chavanyanyokoshesa nhasi yanga iri nyaya yekuti mauto haafaniri kunge aine chekuita nesarudzo, vachitivo izvi zvinosanganisirawo nyaya dzekuti munhu anenge achikwikwidza musarudzo ari mutungamiri wenyika haafaniri kunge achishandisa mauto kana zvimwe zvinhu zvehurumende kuti ainge achitsvaga iye rutsigiro. Asi nyaya yavanyanyosimbisa ndeyekuti mauto emuZimbabwe anofanira kuregedza kuti anga achipinda munyaya dzakadai dzesarudzo idzi.
Imo mune kurudziro dzavapa zvavanyanya kubata ndezvipi zvavanotarisira kuti Zimbabwe iite?
Vari kutiwo Zimbabwe inofanira kuvandudza maitirwo esarudzo, vachitiwo sangano rezek riri kuratidza kuti harina iro udzamu hwekuti ringakwanise kunge richibata sarudzo dzisingazoite mutauro mune ramangwana. Nekudaro vamwe vanga vachitiwo pamusangano uyu masangano ekunze anofanira kupa ZEC zvikwanisiro, asi vanga vachitaura vakamirira masangano maira NDI neIRI vati aiwa hurumende yeZimbabwe ndo ine chitsvambe chekuona kuti ZEC ine zvikwanisiro, nekuti havadi kuti vanhu vekunze vange vachionikwa seivo vanenge vachiita kana kubatsiridza sarudzo dzinenge dzichiitwa muZimbabwe. Vari kuti idzi sarudzo dzevanhu vemuZimbabwe.
Pane here zvimwe zvaungade kuti veruzhinji vazive pane zvabuda mumusangano uyu muchidimbo?
Pane zvimwe zvabuda, nyaya yakakosha ndeyekuti vativo havachangomirire chete kuti vaende kunoona zviri kubuda musarudzo muZimbabwe kwapera makore mashanu, asi vachatanga kuendawo kunoongorora mabi elections, vachitanga nebi election iri kuitwa kwamutoko iyi.
Aiwa, tinotenda Blessing. Blessing Zulu mutori wedu wenhau anga achitaura ari muno muWashington DC. Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa urongwa webhajeti uri kukurukurwa kuBulawayo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Nyaya yemabond notes yotsviriridza pamusangano wekuzeya bhajeti regore rinouya. Varayiridzi vekumaruwa vanotanga kuramwa mabasa kwemazuva maviri kwatanga nhasi. Studio 7 inoenda kuchecheche kuChipinge, uko inoudzwa matambudziko akatarisana nevagari veko. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, tumirai kustudio7@voanews.com. voashona.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alengali tshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ka 8 lwezi 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Nxa u Minister of Finance engayilandela imbono lana izayenza ukuthi ikhulumende ethu aphakame, but nxa ngaso izayilahla phansi, that means ukuthi it's no go area sindawo, ngoba thina sizokuthi ubabalana imbono yakhe imbono emihle eletha ozayenza ukuthi lomkhono musukume.
Iningi labantu kade lisemhlanganweni wakobulawa yokuhlaziya i-budget bathi iZimbabwe ingangcono iyekele ukusebenzisa imali yohlobo lwe-bond.
Umgwaqo lo osuka eNkangala usiya eBedbridge udlula ngeJoburg. Umgwaqo lo bathi wona kawulungelanga ukuthi izimoto zihambe. Kathesi kube kuyitara, kathesi i-death road.
Izakhamizi zeChipinge zikhala ngokonakala komgwaqo kulindawo lapho bekhuluma ngokungxoxo ebiqondiswa ngabe Studio 7 imanyene labe Media Center enzelwe eChipinge lamhlanje. Abenhlanganiso zeMelika abayabona ukhetho luqutshwa eZimbabwe ngontulikazi abe International Republican Institute labe National Democratic Institute bahlale phansi lamhlanje behlaziya uphenyo phezu kwalolu khetho. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Emhlanganweni wakobulawa yokuhlaziya uluhlu lwendleko kahulumende omnyaka ozayo ibudget ka-2019 iningi labantu lithi iZimbabwe ngabe ichiyane lokusebenzisa i-bond note ngoba kalincedi. Emhlanganweni munye umphathintambo ogatsha lwemali uProfessor Mthuli Ncube uthi usenikeze imvumo yokuthengwa lula kwamanye amazwe kwempahla esetshenziswa ngabesifazane nxa besesikhathini yama-sanitary wear kungelambadalo yemithelo yejuthi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekobulawayo.
Lokhu kuphume emhlanganweni wokuthapha imbono kaZulu lapho kuqoqwa uluhlu lwendleko kahulumende i-budget yomnyaka ozayo kobulawayo phansi kwendikimba ethi Enhancing efforts towards stabilizing the macroeconomic environment for inclusive socio-economic development. Okuthokozise omama yenkulumo kamphathintambo wezemali uProfessor Mthuli Ncube lapho ephendula imibuzo evele kubo mama ngemizamo eqondane lokutholiswa impahla yokusebenzisa bese sikhathini eyama sanitary wear. Uncube uphendule ethi usekufake ehlelweni lwakhe ukuthi limpahla ingabhadaliswa umthelo wejuthi ekungeneni elizweni. Umphathintambo ogatsha lwendaba zabesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi balemukela ngenjabulo lelinyathela.
Lapha sikhuluma ngama-sanitary pads akumelanga ukuthi siyangeni ngoba into eyenzakalayo. Ye, into eyenzakalayo and sicela ukuthi abantu bakuzwisise bakusapote. Mina njengominista wabo mama le iprogramu ngiyayisapota ngenxa yokwazi ukuthi lo mama usesibhedi laye sekwakhuluma ngakho.
Unkosikazi Priscilla Misi Hairambu Mushonga oselesikhathi elisa ngelungelo labesifazana leli laye uthi uyakujabulela kodwa waphanga wathi kuningi okusamele kwenziwe ukuze kufezeke.
Esimele sikukhangele kathesi ukuthi manxabe sithi bazalungisa into ye sanitary way bachona. Kule nto ethiwa yingesikhiwa zero rating. Usithi ukuthi siyabe skipi VAT, ivali added tax, but also siyabe siskipi duty kusanitary way. So manxa sikhiphile duty kusanitary way, it means ukuthi iyabe sithengeka ilula. But kuyabe sekusenza lapho ukuthi uhulumende nxa efuna ukuthi ayathola isanitary way, uyahamba eyinika kuma esikoleni. Imali yakhe ayikhiphayo ukuyithenga iyabe ilutshwana. Ngoba kade kuhlupha kathesi kuba lanxa silabangane kade befuna ukuthi basincedise.
Unkosikazi Mildred Dube ongusenator uphathe udaba lokuphungulwa kwemithelo yamakhampani aqhatsha abantu abaphila lobugoga.
Nxa uMinister of Finance engayilandela imbono lana izayenza ukuthi uhulumende wethu aphakame, but nxa ngaso izayilahla phansi, that means ukuthi it's a no go area, siyindawo. Ngoba thina sizwa ukuthi ubaba lwana imbono yakhe yimbono emihle eletha ozayenza ukuthi lo mkhonomi usukume. Ngoba nxa sesikwanisa ukuthi khona sesisukumisa umkhonomi, yikho sokuzaba lokuqhatshwa kwabantwana kuma-campaigns nokho kokuthi khona ikhampani ukuze ingathethwa kumbe itebe mina ukuthi bayipay something lapho ukuthi nxa ithethwa umuntu imfake emsebenzini.
Elinye ilunga lephalamende unkosikazi Meliwe Phuthi uthi okuqakathekileyo ukuthi uhulumende avule amafekithali abantu bathole imisebenzi.
Kumele kuqale kuhulumende kasivulele amankampani lawa avaliweyo, ama-industry asebenze, wonke umuntu asebenze. Ngibona ingani asike sibe khona isidingo sokuthi umuntu afune ukufidwa yena lento yokwenza.
Iningi labakade besemhlanganweni lo belikhuthaza ukuthi i-bond note lihle liyekele ukusetshenziswa ngoba kuyilo elidala inkinga eziningi elizweni. Kodwa-ke usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe uDr. John Mangujka uthi yena i-bond note aliyindawo njalo lilokhe lilingana ledola leMelika. Uqhubeke ethi uhlupho elizweni akusilo i-bond note kodwa yikuthi kule mihlobo yemali eminingi elizweni esebantwini njalo abantu baqhubeka befuna ukuthenga njalo nje. Uthi nxa abantu bengafunda ukuzithinta ekuthengeni kulakho ukwehlisa umthalo kuhulumende. Engena edabeni lwezimota zamalunga edale lephalamende, uProfessor Ncube uthe lokho kuzenzakala ngesikhathi njalo kuzabonakala uhlelo olufaneleyo ukuthi bezithole lezi zimota. Amalunga edale athe wona imota ayazifuna ngoba ziqakathekile ekuqhubeni umsebenzi wabo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Izakhamizi zechecheche echipinge zikhala ngodubo lokungalungiswa kwemgwaqo osuka eThanganda usiya eChiretsi osubangele ingozi zomgwaqo eziningi. Iningi lezakhamizi lezi ebisemhlanganweni oqoqwe ngabomsakazo weVOA Studio 7 bemanyenela beMedia Center ngoncedo lwesigodlo someli weMelika eZimbabwe endaweni yamavinkileni awechecheche Growth Point. Izakhamizi zalumango bezikhala ngalo mgwaqo ukuthi awusahambeki. Lolu dubo zithi lubangwelwe la isinqumo sikahulumende sokwalisa ukusetshenziswa kweboloho leBechnaf Bridge ngabezimota ezinkulu ezithwala impahla. Asizweni esinye sezakhamizi zeChipinge South umnumzana George Zirima egcizelela udaba lodubo lomgwaqo lo.
Okukhulunywa lapha kukhulunywa ngomgwaqo. Umgwaqo lo osuka eNkangala usiya eBedbridge udlula ngeTrade. Umgwaqo lo bathi wona kawulungelanga ukuthi izimota zihambe. Kathesi kube kuyitara, kathesi i-death road. So ukuhamba kwezimota sisuka khonapha checheche sisiya eTrade kukhanya ngani kulezinye indawo ezikhanya ngani imota ziyenza ama-accident eziningi. Khonoko kubangelwa ngokuthi khona sokulama-pothole okunye sokugrade umgwaqo nalowo sokugradiwe ithala leyana ebekhona seyi-dust road. So sokusuka kusithi i-politics zibamba khonapho, abamakampani babamba khonapho. Le kampani eyithiwa yona i-green fuel ikana ilamaruli lawana a twala inzimbe so ukanye ngani abantu baya konona ngokuthi kona izimoto zinezala ezinkulu kakhulu so zihamba egwaqweni wona lwana zikhanya ngani yizo ezibangela ukuthi imigwaqo leyana iphambaniseka kwemigwaqo.
Alo-ke ngumnumzana George Zirimi, isakhamuzi seChipinge South ekhuluma emhlanganweni owe-town hall oqoqwe ngabomsakazo we-VOA Studio 7 bemanyene labe-media center ngoncedo lwesigodlo someli weMelika eZimbabwe.
Izozwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho oweVOA umanyane labe Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu liyamenywa kulezi ngxoxo eziza kwenzela endaweni ezilandelayo. Chipinge ngolwesine mhla ka 8 Lwezi, Mutoko mhla ka 15 Lwezi, Harare mhla ka 21 Lwezi, Gwanda mhla ka 26 Lwezi, Lupane mhla ka 28 Lwezi, sicine ngakontutu ziyathunqa Kobulawayo mhla ka 30 Lwezi. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo lingakhuthwa yileli thuba.
Abenhlanganiso zeMelika abayabona ukhetho luqutshwa eZimbabwe ngontulikazi abe-International Republican Institute labe-National Democratic Institute bahlale phansi lamhlanje behlaziya uphenyo olwenziwa ngabenhlanganiso yeZimbabwe International Election Observer Mission ngalolu khetho edolobheni leWashington DC khonapha eMelika lamhlanje. Okwenyanga ezikhombisa ezedluleyo abe-ZIEOM bebehlolisisa ukuthi lolu khetho lungabe lwaqutshwa ngokukhululekileyo na. Intatheli zindaba e-Studio 7 uNtungameli Nkomo ubesemhlanganweni lo. Ukhona nje kathesila sizaxoxa laye ngodaba lolu. Ntungameli, ngiyakwamukela.
Ngiyabonga ngwe.
Ye, ungasitshela ukuthi kuhambe njani emhlanganweni lo?
Emhlanganweni lo Chris uzakhumbula ukubana abe enhlanganiso zombili vethula ugwalo lwabo ngabakunanzelelayo kulolu khetho ngendlela olwaqhutshwa ngayo kuze kuyefika kumpumela yalo baconcluda baphetha bona ukubana yebo kukhona babukhona ububelo kundlela lolukhetho olwenziwa ngayo nxa kuqathaniswa lesikhathini esedlule kodwa kukhona okunenge okuhluphayo. Yikho ke ekade bekugcizelela lamhlanje bekulo ambassador Johnny Carson owayekuqula lenhlanganiso zombili lelabalibiza bethi iZimbabwe International Election Observation Mission. Ubekhuluma yena ngokuthi kuningi okumele kulungisizwe. Ukhulume ngodlakela ukubulawa kwabantu ngamasosha, wathi leyo into engamelanga iphinde ibuye yenzeke njalo. Ukhulume ngokwethuselwa kwabantu okwakusenzakala lanxa nje kwakungasabalalanga, kwakulobubelo. Kodwa udaba olukhulu akhulume ngalo ludaba lokungenela kwebutho kwezombusazwe. Uthe leyo yinto uMongameli Emmerson Mnangagwa amele ayilungisise ayenqabele njalo ngoba lapho okungenela khona ibutho embusweni wentando yeningi lo mbuso usuke ube ngowamasoja hatshi owentando yabantu esingathi democracy. Ukhulume njalo ngekomishini yeZEC uthe yayisilela kakhulu esingathi in terms of capacity ekubeni le siqwanga lolwazi lekhono lokuqhuba umsebenzi ngendlela la uthe hayi kumele iqiniswe ilungiswe njalo ukuze iqhube umsebenzi ngendlela eyiyo.
Manje ngemva kophenyo lolu bathi bona kwenziweni?
Ukhona okhulumileyo njalo owaleliqula kuthiwa ngu Larry Geber bathe manengamanyathelo abawathathayo uzakhumbula kule by-election ebuyayo mhlaka 24 eMutoko kulinyanga bathe bazathumela iqula ukubana liye bona ukuthi lolu khetho luqhutshwa njani. Bathe sebezaphatheka kuma by-elections ukuze babone ukubana ukuthi ama recommendations abaphuma lawo ngemva kokhetho lusanda kwedlula ayalandelwa na kuba lobuvelo yini ngamanye amanyathelo asebewathethe. Kodwa bathi hayi bazaqhubeka belukhangela udaba lweZimbabwe belukhangelela eduze sibili ngelihlo lokhozi.
Manje bakhulumile yini ukubana khonokhu abakusolayo kuzasetshenziswa kudaba lwama-sanctions?
Hayi gabachongo ukuthi kungasetshenziswa kudaba lwama-sanctions. Kodwa uCarson yena simbuzile ngendaba yama-sanctions yona leyo ukuthi udaba lolu iziphathamandla zikahulumende zilokhu zikhala ngokuthi ilizwe kaliyiphambili ngendaba yama-sanctions. Kodwa njengeziphathamandla zeMelika eziningi u-ambassador Johnny Carson uthe yena akulanto enjalo, izijeziso lezi ziqondiswe ebantwini thize bezanu-PF, kaziqondiswanga kuzulu wonke weZimbabwe jikelele kumbe kulizwe leZimbabwe.
Hayi, siyabonga Ntungameli. Lo ke nguNtungameli Nkomo, intatheli zindaba yeStudio 7 obesemhlanganweni wenhlanganiso zeMelika ezayabona ukhetho luqutshwa eZimbabwe ngoNtulikazi, abe International Republican Institute kunye labe National Democratic Institute kade belomhlangano ke lamhlanje behlaziya lokhu abakubonayo. Alingakhohlwa uhlelo Live Talk lamhlanje uhlelo oluphathelane lendaba zabesifazane, asihluzeni bomama lapho esikhangela udaba lwebudget oluphathwe kabanzi emhlanganweni owenzelwe kobulawayo lamhlanje. Siyazi njalo ukubana imhlangano efanayo iyenziwa elizweni lonke jikelele. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Esikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkokheli yamazwe omhlaba ibheke ngeso lokhozi impumela yokhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lakwele Melika lele Senate, lapho ibandla lamademocrats eselinqobile lathola izikhundla eziningi kwedlula ibandla likamongameli Donald Trump elama-Republicans. Isiphathamandla senkonzo ye-Presbyterian Church kwele Cameroon sibike ukuba izifundi ezingamachumi ayisikhombisa lathoba munwe munye i-79 ezithunjwe esikolweni esisesabelweni seBamenda lomphathisikolo wazo ngomvulo zikhululwe lamhlanje. Iziphathamandla zesigabeni seCalifornia khonapha eMelika zibika ukuba sezisazi igama lomunye ovuke ubhova wadubula abantu abalithumi lambili bafa endaweni yokuzilibazisa izolo ntambama, njengoba ngaleso sikhathi ubengelasithupha. Igama lakhe ngu-Ian David Long omhlophe obele minyaka engamachumi amabili lathoba minwe mbili i-28. Usomlomo edale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda usekhuthaze ukwethulela izigwebo amalunga edale lephalamende aqeda phose ihlandla labo lonke eleminyaka emihlanu bengakhulumanga lutho edale lephalamende. Umdenda uthi lokhu kuzakhuthaza amalunga edale ukuthi aphatheke ekuthuthukiseni izigaba zawo. kuminyaka edluleyo ugwalondaba lwedale le parliament iHansard luhlala lusethula amagama amalunga aqeda iminyaka emihlanu engakhulumanga lutho ngisho kodwa eholiswa imali yama allowance okuya edale. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Maxim Kandla owalwa impi enkululeko endawonye lomnumzana Bednico Bebe owayengummeli wenkayi North edale lephalamende onguye osungula lingxoxo.
Kuma laphana ke parliament awukho ngusuku umukhuluma kwecampaign unjengomuntu ocampaign ayo ukusuka umuchaya islogan hayi kuyabe kulento eliyabe liyikhuluma emqoka okuyafuzwa ukuthi lawo ufake imfijo ukuthi bona hayi ngimfijo enje lapha mina ngithi kakube nje kakube nje so zafuta abanye abantu abanjalo imfijo uyabe engalayo xa engalayo imfijo kuba nzima ukuthi asukume kuphela akhulume eparliament ukuthi abanye uyahlala iminyaka izi uzuthe izi 35 years engakhulumanga omunye ke njalo uyapho ngubhalelwa lokho kuthiwa yi-maiden speech afike ayibale ngoba yiyo evunyelwayo ukuthi nxa udebate ephalamente uyibale ungakhohlwa ukuthi ephalamente ovunyelwa khona ukubala yikuthi nxa udebate ephalamente kumbe nxa unguminista unika i-ministerial statement yikho lapho ovunyelwa khona ukuthi ubale otherwise nxa udebate ephalamente kufanele ukuthi lanxa ubhale phansi into oyibhaleyo ufanele ube yazi ngekhanda ukwanisa ukuyikhuluma ungayifundi kumbe kuthi ungayibali ephepheni lapho ubhale khona so izinto kunjalo kuyaphica abantu abaningi ngenxa sebengena ephalamente.
Ya mnumzana Mkandla, wena njengomuntu ovotayo ukuthatha njani ukuthi uzwe kuthiwa umuntu omvoteleyo ufike wahlala 5 years engakhulumi lutho?
Kuba buhlungu kakhulu and then uBebe lapha uvula abantu amehlo lendlebe lokuthatha i-decision engathathwa kusasa. Iqiniso elipheleleyo siyahlupheka sibili ukuthi umuntu uyabuya ekhampeni kukhampenelwa lapho esehluleka khona abe ekhampenelwa ngu-campaigning manager wakhe uchief elections agent. Yena ukuthi vele ezikhulumile lebantwini kakwazi uyalungiselwa le-program. Basuke abantu laba behlala e-parliament 5 years besebenzisa izimota zona zana abaziphiwayo balanda zona. Yikho ubona bephonga uvotelwa nje beqamele leyo party kuphela ababe bebona ingazani inabantu. Laleyo party leyo abantu bangikhona upresident wakhona kabamazi kuzokuza yena ngokwakhe yena u-MP yena lowo kumbe ngabe ngukhansela kuyafanana ngabaziwa. Kodwa baza kuyafakwa nje kuphela khona laphana ngenxa yeparty ibizo leparty. I-capability yomuntu yona leyo ingekho. Siyahlupheka ngama-report back ukuthi khona umuntu ezo-reporta back ku-constituency ukuthi sevele eparliament ukhulumeni uhambiseni wenzeni kukhulunywane eparliament.
Kodwa mnumzana Bebe siyabona ukuthi bakhona abanye uthi nxa umbona uzacabangela ukuthi ngumuntu ongasukuma sibile edalela eParliament akhulume ehlale ekhuluma abantu abafana labo Jonathan Moyo esizwa kuthiwa laye waqeda isikhathi sibile engakhulumi lutho kanti kuyaba kuhamba njani
isikhathi esiningi njengoba ngithile ukuthi ama-ministers bale advantage kumbe ukuthi kungcono okwabo ukwenza ngoba bayayenelisa ukuthi nxa enika i-ministerial statement elokuvele eParliament akhulume lapha singakhangela kakhulu-ke sikhangela ama-members of parliament umuntu ongasomile umsebenzi wama-members of parliament yikuthi angangena eParliament nxa kule debate ekhona kufanele ukuthi laye asukume akhulume izifiso zabantu mayelana le debate yona leyo eyabikhona. Ungaze ukhuluma okungekho izifiso zabantu ezingaqondananga le debate ekhona bayakuhlalisa phansi abakuvumeli ukuthi ukhulume. So isikhathi esiningi ama-parliamentaries amaningi azifica sele challenge ukuthi uzafakwa i-debate mind i-order paper ye-parliament ibuya ibhalwe ngesilungu yonke into ibhalwe ngesilungu. Umuntu wenkosi kafundanga lesikhiwa kasiko kasazi. Lanxa evunyelwe ukukhuluma ngesiNdebele okokuqala okuvele kubhaliwe ku-order paper kakuzwisisi. So lanxa engadibhayitha ngesiNdebele ngenxa yokuthi vele okwakuqala kazisisanga ukuthi kuyini okufanele ukuthi akwenze nxa edibhayitha ngetopic eyabefanile ahlabe le-challenge kumntu wenkosi khonapho ngakusela nto angayenza sezitshayelele uvalo okwakhe sepho ukuthi kona hhayi iphathi nginephathini phela ngu-chairman webranchi kumbe nginephathini bamfakile ngoba ngithandwa ngupresidenti kumbe nginephathini bamfakile ngoba yimi engidilide abantwana abatshaya abanye nxa ungafuni ukulalela into ezinjalo nje ngumuntu osesiyahlala nje athi khonaphana ngoba nxa ususeparliament akufanani langale ngaphandle nxa ukhampeni ukuthi wenza santando kulabantu abakusapotayo iphathi yakho yakusapota wena uthandwa ngupresident.
Mnumzana Mkandla, kuyini okumele bakwenza abantu?
abantu kabenze i-recall umuntu njenganalo amandla sebantwini bemdemonstrate kakhulu ngoba kathesi ingozi esesikhangelane layo i-devolution umuntu njenganalo ngento ye-devolution yafike ezilalele khona ngani vele ukuthi vele yona i-devolution iqalela ngabe kuthiwani kazuto khonoko khulunywa ngoba kubhebhe ukuthi khona ngalo kuyabe kumnyama vele umuntu yenalo uyabe lokhu esafuna i-induction bemu-oriente konke khona lokhuyana kunzima sibili ukuthi khona umuntu yenalo siphile laye esiqintini njengezakhamizi kumbe njengabantu abaku-constituency kumbe kumawazi umuntu yenalo semele ikhutshwe ngabantu engazakhutshwa yiphathi.
Mnumzana Bhebhe, kuyenzakala yini ukuthi abantu bamdemonstrathele umuntu oyabe lilunga ledale lephalamende azasuke?
Kuvele umthetho ukhona ukuthi khona umuntu nxa abantu bengasamfuni kakudinga ukuthi bademonstrate. Bayakwanisa abantu ukuthi benze lokho kuthiwa yi-petition, but I think nxa ngingaphambani kufanele kube yi-2/3 of the number eyamvotelayo abantu abakuvota sonke. So ngaleyo ndlela umuntu lwana uyakwanisa ukuthi bambize ephalamenti. Kodwa angiboni ukuthi kungasebenza khonokho as long as umuntu lwana engene ngamandla ukuthi kusapotwa ngu-president webandla lephathi yona leyo, kusapotwa ngabakhulu bephathi yona leyo. Ngoba phela ukuthi lithole ama-signatures kuyafuza ukuthi asapotwe yiphathi yona leyo futhi.
Lo-ke ngumnumzana Abednego Bhebhe owake waba ngummeli weNkayi North edale lephalamende ubexoxa endawonye lomnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA-Debele.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende uselungiselela ukuthi ingozi yebhasi ebulele abantu abangamachumi amane lesithupha i-47 yalimaza abangamachumi ayisithupha lanye i-61 izolo eRusape inikwe isimo se-national disaster ukwenzela ukuthi abalimeleyo kanye lemuli zabatshonileyo bethole usizo oluvela kuhulumende. Umongameli Mnangagwa uphinde wasola abachayeli abangachayeli ngonanzelelo labangalungisi izimota zabo esithi bafuna ukuphuphula inzuzo yabo kuphela. Ngalokhu uthi kufanele bajeziswe. Amapholisa lamhlanje athi ingozi le ibangelwe ikuchayana kwamabhasi womabili emhlubulweni hathi ukungqikilana kwawo njengalokho bekuphuma kweminye imbiko. Amapholisa aphinde akhuthaza abantu ukuthi beze eRusape General Hospital ukuyadingisisa kumbe balezihlobo ezitshonileyo kumbe ezilimeleyo kulingozi. Isikhathi savumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Iningi labantu abakade besemhlanganweni wakobulawayo ukuhlaziya ibudget bathi iZimbabwe ingangcono iyekele ukusebenzisa ibond note. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende uselungiselela ukuthi ingozi yebhasi ebulele abantu abangamachumi amane lesithupha i-47 iyenziwe ibe i-national disaster. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama ngoChris Gandhi, asidibaneni njalo ngo-half past six ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past seven kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.